Ramugabe munhu weZimbabwe aimbovawo president wenyika, so is an eminent person munyika. Zvangoita zvinongoitwa nevanhu vari eminent munyika vari munyika nemainstitutes anenge ari eminent as well. Nezuro takawana endorsement kubva kuZCTU, inova one of the biggest organizations muZimbabwe yevashandi. Kana zvakare maendorsement kubva kuna vadhavengwa vezapu president nevamwe vakasiyana-siyana vemaorganizations vanga varipo nezuro parani pedu pa6 nezuro. Saka zvinhu zvinongoitika kana tazvika kumakundano emaelections. Former President Mugabe vanga vari president wenyika ino, vakabva gore rapera vachidziiswa nevanhu nepart of ZANU-PF. So havasiri president, vangova munhu, vangova ordinary person. So vane right rokuchuza pati yavanoda, vane right yokuexpressa maningi feelings zvavo like anyone else. Ari muzoti ko zvinoti hatina nabasket vangava kuzanu vakumirawo navachamisa nevakawanda mongo vamwe vanhu vanga vari kuzanu before vakusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda akabva kwamai Mujuru ari kusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda ari kuNPF vakusapota vachamisa. Saka iprocess yeendorsement irikuitika munyika. Saka isusu hatigoni kupikisana nemunhu apa endorsement, nekuti hazvirevi kuti kana munhu aita endorsement anenge ari part of the new government. Hazvirevi kudaro. Iye expression yake yaanongozvipawo iye savaonera ari kuita zvinhu zvekuti kutiko zvinhu zvinofamba zvisosoba sei munyika. President vangu vataura masikati nhasi kuti muhurumende yavo havana place ya Grace Mugabe kana place yava Mugabe. Vakatotonga nyika nguva ikapera.
Asi kava komichi hazvizokanganisawo here vamwe vatsigiri venyu vari kutiwo vamugabe vakatyora kodzero dzevanhu munyika umu?
Hapana anozvipikisa. Isu savatungamiri vemudc takapatisipeta zvakanyanyisa patakaimplimenda the Mugabe must go mass action last year, nekuti isusu semudc leadership nemamembers edu titakatanga the Mugabe must go mandra, tikaikambena, tikairwira, tikaisira, tikasungirwa nyaya Mugabe must go mandra. Masoja akazototijoina vakanonoka kuona vana Munangagwa namazi vakanonoka kuona vakazoona payapaya vana vembwa havasungiri mumwe musungwe chetewo vakazosungirawo last year manovember.